Ama imwe ila musoja, avo vane vana vana vavano garana avo mu South Africa vasivachi vakwa manyene kuchivu vaudza Studio 7 kuti vanhu vakava visa paimba yemuturikidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula time yavakasvika iyo vachidedzera dedzera. Parizvino vakatizinga vakatora zvinhu zvedu. Vaiti time ratarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4 vana vacho parizvino havasi kuenda kuchikoro nenhau yakaitika paelispak iyoyo nekuti takasiyiwa tisina kana chinhu kana pekutangira hatina fanike saizvino hatina kana pekutangira.
Amai musoja vaigara pamusibi house kuDonfonden muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semunhu anorarama nekupema muguta iri, amai musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata muviri weZimbabwe muSouth Africa, vaDavid hama dziripi sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sachigaro weOperation Dudula vaDan Hadebe vati tivatumire mibvunzo panende mutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr Janet Munakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvaga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate, vakatumira ivo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avo vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya vaapply mamwe magwaro. Asi zvichakangodaro vanofanira kunge vaine ma300 randanodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesirwa. Saka takangomirira kunzwa kwavari.
Chimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 14 chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should
vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana vanhu vamwe chete.
Kereke Central Methodist muJohannesburg yange yava nemakore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyadzi zvematongerwo enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.